manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Karamanero anasi urumuswe chipiri kukazi 16, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofanira kuzivisa vateereri kuti chirongwa chafamba zvakanaka. Nhasi uno kwatrenwa vatingati vanotodzidzisa vamwe, atinoti maDOTs vanozonodzidzisa mavaccinators. Saka chirongwa ichi chatrenwa vatingati maprovincial health executives. Kuzeta health executive ne private sector ne local authorities ne therapy prison and so forth
chirongwa chekudzidzisa vanhu vachadzidzisa vamwe vavo mabairwo enhomba ye COVID-19 chinotanga zvine mutsindo munyika asi dzimwe nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kudzidziswa kwemabairwo enhomba kunofanirwa kuitwa zvizere kuitira kuti utano hweveruzhinji husaiswe panjodzi nevanenge vachibaya nhomba ava
takaona zvakakodzera kuti kuchema kwavaita ngatiendei tinotarisa tione kuti ndepapi patingatarisa ndokuona kuti nyaota tarifu ratanga takaisa raitaita kuti isusu step up iri rinogona rakanga raro kuenda kunokonzera kakusazonowirirana nevagari kuzi rakazenge rakunodhura kwakupedzisira but hongu ndozvataida kuti zvikwanise kunge zvichiita padivenina nhasi wacho taedza kuzvigadzirisawo tangorijusa chete kamari kacho
kanzuro yeguta remutare inoderedza mimwe mitero yayakanga yakwidza iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti ratanga nhasi chirongwa chekudzidzisa vanhu vachadzidzisa vamwe matunhu madiki nemakuru kana kuti madistrict nemaprovince kubaya nhomba yeCOVID-19 iyo yakapinda munyika nezuro vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi iri vaDonald Mujiri vanoti chirongwa ichi chafamba zvakanaka uye vanhu vanosvika mazana mana vabva kumapoka akasiyana siyana vawana dzidziso pamusoro pemabairwo enhomba iyi vamujiri vanoti vapinda muchirongwa ichi vanosanganisira vezveutano vabva kumatunhu maduku nematunhu makuru mapoka akazvimirira makanzuru vekumajeri pamwe nemapurisa zvimwe zvezvadzidziswa vanhu ava zvinosanganisira machengeterwo enhomba mabairwo marasirwo ainofanirwa kuzoitwa kufambiswa kwemashoko pamwe nekuongorora vanenge vabayiwa nhomba iyi vamujiri vanoti vadzidziswa nhasi ava vanenge votariserwa kubva mangwana kudzidzisawo vekumatunhu avo ngatinzwei vachitsanangura
tinotenda zvikuru tinofanira kuzivisa vateereri kuti chirongwa chafamba zvakanaka nhasi uno kwatrenwa vatingati vanotodzidzisa vamwe atinoti maDOTs vanozonodzidzisa mavaccinators saka chirongwa ichi chatrenwa vatingati maprovincial health executives kuzeta madistrict health executives ne private sector ne local authorities ne therapy prison and so forth so the initial training yaita for vatrenwa tingangoti nhasi vese vapedza nhasi ava vakuchienda manje kunotrena mavaccinators kumadistricts
nhasi vanhu vadzidziswa iwa vanga vane huwandu hwakadii
vanga vane huwandu hunosvika 400 azana mana
iko kuzonodzidzisa vekumaruwa kana vekumadistrict kunozotorawo nguva yakadii zvakare
tingatori zuva ramangwana chete zvichidipenda handi munoziva kuti kumadistrict vanhu vafamba zvimbo zvakati kurei saka kutvika kwacho zvako kunogona kupera mangwana chete
tichitarisirawo kupera kwedzidziso idzodzi mukuperawo kwesvondo rino vanhu vangazotarisirwa kutanga kubayiwa nhomba riini
chinokosha ndechekuti vanhu vakangera vatongopedza mangwana chinova ndochitatu nechina kutanga kutobayiwa zvinenge zvaakutotanga
vanga vari mutauriri vebazi rezveutano vaDonald Mujiri Vari paronare muarare ne Studio 7. Tabata omukuru wesangano reutano re Community Working Group on Health vaitai Rusike avanoti vanotambira chirongwa chedzidziso ichi vachiti zvinenge zvakanaka kuti vanezenge vachibaya vanhu nomba iyi vange vaino ruzivo rwakakwana.
Hongu tinogamuchira zvikuru dzidziso iri kupiwa avo vachazenge vachienda kunotrena vamwe vashati vezveutano maringe nekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vashadi vezvetano vange vaine ruzivo maringe nenhomba iyi yeCOVID-19, kubayiwa kwaichazenge ichiitwa, uye vavewo neruzivo rwekuti pavanezenge vachibaya veruzhinji pachawanikwa mibvunzo ichazenge ichibva kune veruzhinji. Saka ivo vanezenge vachibaya ava zvinenge zvakanaka kuti naivo vange vakadzidziswa.
Zvii zvikuru zvamungati vanhu ivava vanofanira vachidzidziswa varusike?
Ngatiti tikada kutarisa pachabayiwa nhomba panogona kuita atinoti maside effects ekuti vanhu vanenge vabayiwa vaya vanogona kana kuzotemwa nemusoro kana kupiswa nemuviri. Zvese izvozvo zvinofanira kunge zvichinyatsozivikanwa nevari kubaya kuitira kuti vakwanisewo kudzidzisa avo vavanezenge vachibaya. Asi zvinotiratidzawo zvekare kuti zvakanga zvakakosha kuti hurumende ingadai yakaita kuti kubva zvatangwa mabasa ekuda kutenga nhomba iwawa vange vakashanda nevashandi vezveutano kubva pekutanga chaipo.
Izvi zvaizobatsira chii muurongwa ihwohwo?
Izvo zvaizotibetsera kudzimura nhau iri kufamba mazuva ano yekuti vamwe vanenge vasina kakugutsikana kekuti iyo nhomba iyi ichazenge ichinyatsoshanda here uye nhomba iyi yakakodzera here kunge ichibayiwa veruzhinji. Zvange zvakakoshawo zvekare kuti hurumende inge ichipa vanhu mukana wekusarudza. Tinoziva kuti kune nhomba dzakasiyana-siyana, dzimwe dziri kugadzirwa kuna Pfizer, dzimwe dziri kugadzirwa kuJohnson and Johnson, dzimwe dziri kugadzirwa kuAstraZeneca yeOxford, naiyoyi yakauya yekuChina neyemaRussia. Kuitira kuti vanhu kana vachinge vapiwa mukana, zvinobvisawo zvekare idzo pfungwa dzekuti sei tiri kungopiwa nhomba yekuChina iyoyi. Tiri kuona pari zvinoizvi kunotori nevamwe vanhu vasiri kunyatsogutsikana naiyo nhomba iyoyi iri kubva kuChina.
Vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yeCOVID-19, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pachiuru nemazana mana negumi kana kuti 1410. Vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru makumi matatu nezvishanu nemazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 35,222. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 30,759, zvichitevera kupora nezuro kwevanhu zana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 158. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,053. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni zana nemapfumbamwe kana kuti 109,000,000, uye vafa vadarikawo mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru kana kuti vadarika 2,400,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti vadarika 28,000,000, uye vanhu vafa nechirwere ichi munyika iyi vadarika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 498,000. Kuwedzerwa kwemazuva echirongwa cheCOVID-19 lockdown kwemasvondo maviri, kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Varwiri vekodzero dzevanhu vari kukurudzira mapurisa kuti asangosunga vanhu zvisina basa vachivaisa muchitokisi. Varwiri vekodzero dzevanhu vanoti muzvitokisi nemajeri hamuna kufaranuka, izvo zvinoita kuti vanhu vatapurira nechirwere cheCOVID-19 nyore. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere kuti tinzwe pamire sangano ravo.
COVID-19 yakatiunzira dambudziko reutano. Asi pamusoro pedambudziko reutano ipopo, munguva iyoyi yeCOVID-19 vanhu vazhinji vaisungirwa mhosva duku duku, asi vobva vakandwa muchizarira nenzira iya yekuti ivo vaibva vapinda mudenja yekuti vanogona kubata chirwere checovid-19.
Ngatimbobatai nyaya yenhomba. Takaona muchiendesa hurumende kukoti muchiti aiwa muda kuti hurumende inyatsoratidza ruzhinji rwevanhu kuti zvii zvichange zvichiitika mairana nezvenhomba iyi yeCOVID-19. Hamusi kufara here nemashoko ari kubudiswa nehurumende?
Hatisi kufara nemashoko ari kubudiswa nehurumende nekuti tinoona sekuti inyaya yekubatana kumeso. Kampeni yatiri kuita iyi yatakaendesa hurumende kumashare edzimhosva ine chekuita neiya yatinoti iyo transparency. Izvi zvine goko rekuti iro muZimbabwe hurumende yedu inozikanwa nenyaya yeumbavha. Tinogadzirisa nyaya yeumbavha nekubudirana pachena. Ndosaka tiri kuti plani yacho yeCOVID-19 rollout ngaibude pachena. Kana tichiti plani hatingoreve maslogans atiri kuona, plani inenge iri detailed. Pakampeni yatakaita iyo takatoisa in 3 phases. Phase yekutanga yatakati iyo yetsvakiridzo yekuti ndeipi nhomba inofambirana nedambudziko nechirwere chatiri kurwisa muno muZimbabwe yatinoti research iyi. Vasati vatombosvika pakudecida kuti iyi ndo nhomba yatiri kutora iyi, vanofanirwa kutsvakiridza kuti ndeipi nhomba inoshanda pavana veZimbabwe. Chechipiri ndo yatakati isusu publish the plan. Saka vapublisha research ngavachipublisha plan. Plan iyi inobuditsa madetails ekuti ndezvipi zviri kuitwa nani, kupi ndivanani vari involved. Chechitatu chatakati isusu ngavaite inyaya yekuti publish the contracts, yava nyaya yeprocurement service provision. Zviri kuitwa nani nekuda kwekuti tine dambudziko muno munyika reuori. Saka ngazvive pachena kuti zvichafambiswa sei. Hurumende haina kukwanisa kuita izvi.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Mutauriri weUS House of Representatives amai Nancy Pelosi vanoti dare ravo richaumba komisheni yakazvimirira ichaongorora mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira. Amai Pelosi vanoti komisheni iyi ichange yakafanana nekomisheni yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa11 Gunyana 2001, apo vanopfurikidza mwero vakabvuta ndege vakadzishandisa semabhambu kuparadza zvivakwa kuNew York nemuVirginia. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapunyuka mudare reSenate pamhosva yavaipomerwa yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Tanonoka Hwande weStudio 7 kuti zvakakosha kuti komisheni iyi igadzwe kuitira kuti iburitse chokwadi chakaitika.
Komisheni inenge ichitarisisa kuongororwa zvinoudzamu maitiro avaTrump pakuzopindwa kwakaita vachipusha vanhu vachipinda kuCapitol yatikati paramende yeAmerica inova ndiwo muzinda wokutonga America. Saka zvaitaura vaTrump kubvira patanga maelection papapera maelection kusvika musi wa6 nezvavakataura ipapo zvakazoita kuti vanhu vaende kuparamende yeAmerica Capitol muzita ravo vaTrump. Zvinhu zvinoda kuongororwa kuti zvinyatsokusvika paudzamu kuti president mukaona uita saizvozvo achipindukira hurumende yake yaanotonga iyo, achipindukira America. Zvinhu zvakambofamba sei, zvinhu zvingadzivirirwa sei makore ari kutevera kuti vachazoita ma president havazoiti zvakaitwa nokuti zvese zvakaitwa zvese zvaida rudzaka konzera makuva akatowanda kudarika vashanu vakafa ivapo kubvira vehurumende vaivabo ivavo vanosanganisira vice president Pence vaitova vice president vava Trump vaiva muzvikara vaiti kwaindiri kwakaita makuva nokuti vanhu vakaenda vakavamoka vane zvombo zvakava inazvo asi kuti zvibonzo zvapera nokusaimpicho kwava Trump kusenate vanhu vopfuurira mberi handiwo matongerwo angaitwa nyika takatarisa kunyaya dzesecurity panofanira kunge pachiitwa commission dzakaita saidzodzo dzakaita sedzasopaseptember 11, 2001 pakaita materorist aya ayavo akaita izvi musi wajanuary 6 materoristi vakapinda muhurumende achida kuputsaputsa nokuvhiringa basa ravanhu vehurumende
asi mazuva mashomanana vatrump vakawanikwa vasine mhosva nedare resenate hazvina kukwana here izvozvi
hazvina kukwana izvozvo nokuti kana zvikakwanira ipapo zvinozongoitwa zvino mumwe mutungamiriri weamerica uchatevera unongomira kana kwasara vhiki kana mazuva mashomashoma woita zvezvimwe zvinhu zvekare zvinei zvaka zvokupandukira hurumende saka hazvina kukwana mamiriro azvakaita ipapapo kuti havanonge vakateme rwa zvirango zvezvavakaita kusenate nokuti kuimpicha munhu unoimpichwa achiri pabasa achizobviswa pabasa iroro ndio saka vasina kunge vakaimpichwa asi hazvino kuti havana mhosva saka mhosva dzavainadzo dziriko dzisinei nokuimpichwa dzichazenge dzichibuda saka komisheni iyoiyi ikabudirira ndiyo ichabudisa mhosva dzacho idzodzo kuti pashaiko unozofunga kuti zvaari mutungamiriri weamerica uri above the law nyange akabva aita akanya zvaakaita izvozvo kunozongoitwa makomishen anozomutonga
ko vaya vanoti uku kwangu vakungovengana kwemapato ezvematongerwo enyika tingati vari mugwara
havasi mugwara nokuti havazivi masecurity issues enyika kuti tingada zvedu kubatanidza vanhu nokukangamwa mhosva dzinei dzakaitwa navamwe vanhu asi ngatizive kuti pasi rose mhosva haifaniri kurova nokuti kana ikarova mhosva inenge iri pachivara seyavatrump iyoyi vamwevo vachazoishandisa mhosva dzavatrump zvavakaita idzodzi kuti kovanhingi vakaita zvakati vakakona kutongwa sei saka vanhu ivava vanoti zvakatokwana zvakaitwa vatrump havazivi matongerwo enyika havazivi kuva serious kune zvakaitika kuti zvosvika pakuti kunzi ngakusaitwe commission nokuti zvinogona kuenderera mberi futi vatrump vasipo vanogona kuramba vachiita mashoko avo iwavo maitiro avo iwavo vanhu vakutozoita zvinorova kudarika zvakaitwa izvozvi
vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muamerica Natanonoka Wande westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika dzemuAfrica akwegurisa vaPaul Biya vakasvitsa makore makumi masere nemasere nemusi wemugovera. Mhemberero dzekusvitsa kwavo makore aya dzakaitwa mumaguta ose enyika, makurukota nevashandi vehurumende vachipa rutsigiro rwavo kuna vaBiya. Vanopikisa vaikurudzira vaBiya ava vane makore makumi matatu nemapfumbamwe vari panyanga kuti vasiye basa. North Korea inonzi yagadza urongwa hwekurwisa kambani yemuAmerica inogadzira mishonga yePfizer ichishandisa zvikwanisiro zvepadande mutande kuitira kuti ibe mashoko ane urongwa hwekugadzirwa kwemushonga weCOVID-19 ari mudura rekambani yePfizer. Izvo zvabudiswa nesangano renhau remusouth Korea. Vakuru vakuru vari muzvirongwa zvekusora vazivisa nhasi nhengo dzeparamende muSeoul nezveurongwa hwenorth Korea. Vamwe vemabhizimusi vanoti vari kutambira nemufaro danho rekumbonyevenutswa kwemimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakawedzera chirongwa chelockdown nemamwe masvondo maviri kunyange vakarerutsa zvimwe kuti vakawanda vakwanise kutanga kushanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vakati vanozviitira mabasa emaoko vanokwanisa kuvhura vakatevedzera kurudziro dzirikuitwa ne World Health Organization dzinosanganisira kugeza maoko, kuvhenekwa utachiwana uye kushanda vari kure nakure. Munyori mukuru mune rimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbone Malaya vanoti vari kutambira zvakataurwa navamunangagwa vachiti nhengo dzavo dzainge dzaomerwa neupenyu. Vati vave kuitawo gadziriro yekuvhura.
Kubvira gore rakapera muna March vanhu vachiri ngori kurarama upenyu hweunjake njake. Saka isu tatomushishi kuedza kuongorora kuti World Health Organization yakati chii zvinoita kuti vanhu vatenderwe kushanda. Toedza kubatana nemakanzuru anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zviga zvakarehwa izvozvo zvive panzvimbo kuita kuti vanhu vatange kushanda. Chimwe chakakosha chatiri kutotenda ndechekuti kutaura kwatakachiita nguva ise chiti vanhu ndavatenderwe vashande, tikuona kuti apa mukana uyu papiwawo ikakuka mukana kekuti vanhu vanogona kupfuura mberi nekushanda kuti vararamise mhuri dzavo.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr Israel Murefu, vanotiwo
takambenge takanyorera kuhurumende tichitaura kuti dai vatseketudza kunyanya pacurfew, votseketudza zvakare maoperating hours emabhizinesi nekubvumidzawo manonessential business kuti ashande, asi vachitevedzera zvisungo zvecovid-19 zvinoitwa kuti zvinofanira kuteedzerwa kuti vanhu vazvidzivirire. Saka to a certain extent taona zvinenge zvapindurwa nemainformal sector tanzwa kuti vanofanirwawo zvakare kuti vaite zvese zvinodiwa nekumaintaina social distance nekutestawo kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Saka tiri kutifungidzira kuti zvisungo izvi zvikachengetedzwa, makambani achibvumirwa kuvhura makuru nemadiki, maessential nemanonessential nemainformal kunoshanda vanhu, zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama, mabhizinesiwo akwanise kurarama nokuti mabhizinesi mazhinji anga apinda panguva yakaoma.
Ko, vashandi vanoti kudii nenyaya iyi? Tabata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hurumende inenge ichiitikana manumbers akwira yongoti lockdown, yovharira vanhu kudzimba vasina chikafu. Zvinozokonzeresa kuti vanhu vaite break the law nenyaya yekuti vanenge vachitsvaga zvokuziraramisa. Tavona vanhu vakawanda vari kutosungwa kufura vanhu vakatotestwa. Mari yakabhadharwa kuti 18 billion pagore rakapera, hapana anoziva payakashanda.
Nyanzvi munyanzvi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo,
ini ndiri kuona kuti president vaita zvava zvatinoti kurova yembwa wakavega mupini, kuisa extension pasina extension yeCovid-19 lockdown. Saka nyika kana yava kuti vari kuinformal sector ndava yekubasa tavhuraka, hapana extension. Pamusoro ipozvo vati kuti kuprivate sector vanokwanisa kuvhura mabhizinesi avo kana vechikwanisa kuchitesta vashandi. Saka zviri kureva kuti hapachina maspecial services up. Saka ndiyo yatiri kuti extension pasina extension. Vangonyara kuti tavhura, asi chingoripo ndechekuti changodzoka chiripo, machechi haana kuvhura. Kutiwo zvakare maindercity nemaprovincial travels haana kuvhurwa. Ndo zvingori minor. Asi waifamba everyday ndiani chenda kupi?
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vainge vati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huwedzere nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana gore rino kana kuti 7.5%. Asi dzimwe nyanzvi munyanzvi dzezveupfumi dzanga dzagara dzayambira kuti izvi hazvikwanisike nekuda kwechirwere checovid-19 nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kanzuro yeguta remutare inoti yadzikisa mimwe mitero yaikanga yakwidza zvichitevera zvichemo zvakabva kuvagari vemuguta iri. Mutori wedu enauloida mumoyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remtareva Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yakagara pasi ikabvumirana kuti ideredze mimwe mitero nekuda kwekuchema-chema kwakaitwa nevagari. Vatandi vati vainge vakwidza mitero iyi zvichienderana nekukwira kuri kuita zvinhu munyika uye kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avanotarisirwa kuita nemazvo.
Mukazvitarisa izvozvizvi tiri kuda kuedza kubalanzisa zvinhu zvedu kuti tikwanise kuti vanhu vedu kuchema kwavaita vatovabatsirawo nei. Hapana patinokwanisa kurarama tiri tega tisina vanhu ivava. Sekanzuro basa redu kupa vanhu ivava maservices anoita kuti vakwanise kunge vachiraramawo. So vakatadza kusapota budget iroro isusu hatikwanisi kuenda mberi. Saka takaona zvakakodzera kuti kuchema kwavaita ngatiendei tinotarisa tione kuti ndepapi patingatarisa. Ndokuona kuti nyaya tarifa ratakanga takaisa raitaita kuti isusu step up iri rinogona rakanga rari kuenda kunokonzera kusazonowirirana nevagari bhikozi rakazenge rakunodhura kwakupedzisira. But hongu ndo zvataida kuti zvikwanise kunge zvichiita. But even nanhasi wacho taedza kuzvigadzirisawo tangoridyusa chete kamari kacho kuti kange kanozobva.
Vatandi vati kunze kwemvura yaderedzwa mutengo zvimwe zvaderedzwa imari inobhadharwa kuchipatara mari yedzimba dzekanzuru kuitira kurerutsira vagari.
Tatarisa marentals natatotitase nyaya yemarentals ini mareka yekuti dzimwe dzimba idzi takadzivaka makore akasipfuurayo. Izvi zvitanyanya kusangatasana nenhau yemaintenance yete kudzimba idzodzo. Nyangu titasa haidi kuti mari yacho yatazodzikisa zvakare haina chainokwanisa kubatsira kana tauda kuenda panhau dzokuti akuzobatsirwa kugadzirisa dzimba idzodzo nezvimwe zvakadaro. Asi ndo imwe area yatatarisa. But mari yekutakurwa kwemabhini hatina kuita, hatina kuibata. Mari yekutakurwa kwesuweji hatina kutakurwa kwesuweji hatina kuibata. Mari yemarodzi hatina kuibata. Zvinhu izvi tazviitira nhau yekuti tikwanise kuramba tichipa vanhu maservices iwayo nekuti idzi maservices ane chekuita neupenyu hwevanhu.
Vakafanira kubata chigaro chomunyori wekanzuru uye vari mukuru anoona nezveutano mukanzuru makare Dr. Andoni Mutara vati kanzuru yakange yatora danho rekuwedzera mari yemvura senzira yekuda kumisa tsika iri kuitwa nevamwe vagari vari kutengesera vamwe mvura kunzvimbo kwaisiri kuwanikwa.
Kuona kuti kana tiri kutarisa mashandisirwo ari kuitwa mvura mune vagari vamwe kwete vese, vamwe vari kushandisa mvura zvinodarika zvinotarisirwa pahousehold imwe neimwe kudarikidza zvakadaro zvokuti munotopedzisira maakufunga kuti ndofunga vari kutoita yekutengesa. Nokuti kana munhu achitarisirwa kuti ashandise 26 megaliters as a household iwo vachishandisa 700 megaliters une makutoona sokuti ndofunga pane kwavari kutora mvura vachinotengesa kune dzimwe nzvimbo. So tinotarisira kuti vagari vashandise mvura yavanofanirwa kushandisa nekuti vakadarika mwero iwoyo zvine zvakureva kuti vava kushandisa nenzira isiri.
Kanzuri yemutare yaderedza zvakare mari yemitero yekuchipatara. Vanhu vakuru vaisungirwa kutanga vabvisa mari inoita madhora mashanu vave kubvisa madhora matatu, vadiki vachibvisa madhora maviri. Mari yedzimba dzekanzuro iyo yainge yawedzerwa yaderedzwa zvakare nemadhora mazana maviri. Kuderedzwa kwemitero yekanzuro uku kwatambirwa nemufaro nevamwe vagari avo vakurudzira kuti kanzuro itange yataura navo isati yatora matanho akaita sekuwedzera mari dzemitero. Mumwe wevagari ava vaDouglas Masekesa vati kanzuro inofanira kucherechedza zvichemo zvevakwegura pamwe nevanoshaya pakutara kwayo mari dzemitero.
Tinopa kutenda kune kanzuro kuti yateerera zvichemo zvevanhu sekuti pari zvino vanhu munyika upenyu huri kunetsa nenyaya yekuti kune lockdown vanhu havasi kuita mabasa, mari haisi kubatika. Saka payange yagura vanhu kunorira kubata vanhu pahuro chaipo kuti vabhadhare mari dzadzakakura kudaro. Sezvino tatongokumbira zvekanzuro kuti dai yanyatsa kutarisawo kuna vamwe mafamilies kana kuti kune dzimwe dzimba like mawidows nevamwe vakwegura nevamwe vanenge vasinawo zvokuita vanga vanotarisa kuti maretsi iwawo anga achidzika achienderana nekuti vamwe vakwanisi kuwana mari.
Kanzuri yemutare inoti ichapota ichionesana nevagari mukufamba kwenguva kuti mitero ichange ichizokwidzwa zvakadii pakupera kwemwedzi mina yega yega. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Muchirongwa chethe connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iwe nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.